tichotambira nemufaro mutongo wapiwa nedare zvinopawo kuti vanhu vambova nekugatikana nechikonzero chekuti handinyore kuti unhu rinonzi muri kutaniswa kubva ipapo vanhu vanenge vakavaka misha yavo vane minda kune yatinoti adaptation vanhu kana vagara munzvimbo kwenguva yakareba vanenge vajairira kurarama kwavo vachishandisa zvivanikwa zvemunzvimbo imomo saka judgment tiri kufara nekuti inopawo hurumende mukana wekuti ifungisise kuti zvari kuda kuita izvi zvinoratidza hurumende ine rudo nevanhu here nekuti vanodzinga vanhu kuti vaone kurima sora remombe saka tinotenda kuti tapiwa mukana wekuti hurumende ifungisise uye kutiwo vanhu vekuchilonga vacho vakwanisi kutaurana pache zvavo vaitewo chisungu chekuti havana kwavari kuenda vanofanira kuramba vakachengetedza nzvimbo yavo nhaka yavakasiyirwa nemadzitateguru avo
chii chaizvo chamanga muchipikisa imi sesangano pakatanga hurumbende kuita urongwa hwekuti ibvise vanhu vekuchilonga
isu takakatyamadzwa nestatutary instrument yakapublishwa naminista welocal government vajuly mono musi wa26 february vachiudza vanhu vekuchilonga kuti vanofanira kutama iko zvino nezvinhu zvavo zvese vobva kuchilonga vasingaudzwi kunzi vari kutama vachiendepi uye kuti kwavari kuenda kwacho kwakavakwa dzimba here kune minda here yekurima mvura vanenge vachiiwana kupi kune mafuro here zvese zvazvina kutaurwa vakangonzi chete ibvai saka isu tiri kuti zvivajuly moyo zvavakataura zvinorwisana nesection 74 yebumbiro womutemo wezimbabwe rinotaura kuti hakuna munhu wemuzimbabwe anongodzingwa pamusha pake kana kuti anongopwanyirwa musha wake munhu iyeye ari kupwanya kana kudzinga asina kuwana mvumo yekudare rehigh court so tiri kuti zvavakataura izvi zviri kurwisana neconstitution nekuti havana kutanga vaenda kukoti kunopiwa mvumo yekudzinga vanhu vekuchilonga ndo zvatiri kupesana nazvo saka tiri kuti vanhu vekuchilonga vane kodzero yekugara munzvimbo yatingati inhaka yavakasiyirwa nemadziteteguru avo hakuna muzimbabwe anofanira kutorerwa munda wake nenyaya yekuti pane kambani iruda kuuya kuzomaina kana kuti ruda kuuya kuzorima huswa hwemombe sezviri kuita neDan Dale ndo zvakaita kuti tiende kumatare edzimhosva kuti tiprotekte vanhu vekuchilonga kubva kuna vajuly moyo
iyo hurumende iri kuti izvo ine masimba yekusendeka nzvimbo dzakadai kuti dzishandiswe munyaya dzebudiriro muri kupikisana nayo here padanho rayo yekuti izvo ine mvumo yekuita zvayakaita
hongu tiri kupikisana navo ndosaka tagara tichitaura kuti pariamendi yezimbabwe iri kukotsira nechikonzero chekuti mutemo mukuru wenyika haisi Communal Lands Act iri kushandiswa navajuly moyo yemuna 1981 takaita constitution itsva muna 2013 mushure mekunge taona kuti constitution yekare nemitemo yekare zvanga zviri kurwisana neindependence yevana vezimbabwe vari kuti takasununguka kubva kuudzvinyiriri saka mutemo uri kushandiswa navajuly moyo Communal Lands Act mutemo wakaupgradewa kubva ku-1951 Land Husbandry Act yeudzvinyiriri inopa hurumende simba rekubvuta vanhu minda yavo saka tiri kuti mutemo iwoyo uri kurwisana nesection 74 saka hurumende iri kuzvinyepera kuti ine simba negati vajuly moyo vari kuzvinyepera kuti vane simba rekungonyora kuti vanhu vakati ibvai ipapo ndaakuunza nhingi but mashoko avo achirwisana neconstitution yatinoti iwo ndiwo mutemo mukuru wenyika saka hatiteereri statutory instrument inorwisana neconstitution yenyika
vamaguhu takaona zvakadai zvichiitika zvakare kuvanhu vekwachiyadzwa pakambonyaya ikambopinda mumatare asi takaona hurumende ichibudirira mukubvisa vanhu munzvimbo yaida kuti mucherwe mangoda chii chichaitadzisa rwendo runo
pakaitika nyaya yekwachiyadzwa panga paine dambudziko rekuti masangano akazvimirira oga mazhinji acho vanga vasiri kunatsa kunzwisisa zviri kuitika uyewo zvekare hapana magweta vakanyatsa kumiririra vanhu vekwamarange saka pari zvino nyika yese yeZimbabwe iri kuti kwete kunyaya yedisplacement chechipiri tine magweta ndofunga pane macourt case matatu iko zvinezvi afailiwa panyaya yechilonga saka hurumende yakufanira kuti injere ifungisise kuti inoda dendeiri rekambani yevanhu vangava vatatu kana vashanu kudarika 12,000 citizens vekuchilonga vari kuda kudzingwa kuti parimwe huswa saka pressure iyoyo neruzivo rwekuti kunyange vari kuMount Darwin kunyange vari kubhikita vari kunzwa maungiro ezviri kuitika kuchilonga zvinoita kuti kunyange presidendi venyika vamunangagwa chaivo vafungisise kuti kana vachida mavotes evanhu muna 2023 vanofanira kuita madecisions anoprotekta vanhu vemuzimbabwe nekuti oath of office yavanotora semutungamiri wenyika ndewekuti vacharemekedza kumbiriro remutemo wenyika chechipiri vachaprotekta macitizens emuzimbabwe saka tikaona purezidendi naminista vaakubatsirana kubvarura constitution nekutyora kodzero dzevanhu then tinenge taita dambudziko guru munyika
imi semasangano anorwira kodzero dzevanhu tisingatarise nyaya dzemumatare munombogarawo here pasi muchionesana nehurumende munyaya dzakadai
pese patinowana mukana tinotaura nehurumende kuti nyika inzi inyika vanhu vanenge vachichengetedzwa nemutemo vanofara kuti tiri mazimbabwens hurumende yedu ndeyedu ihurumende iripo kutichengetedza kwete kutishungurudza saka zvinhu izvozvo pese patinowana mukana mumaconference kana kwatinokokwawo tinoedza kuti hurumende irangarire kuti chinangwa chavo chikuru chekuva hurumende ndechekuprotekta vanhu